Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tatechiti masikata kana kavatereri tinosangana zvakare masikata nhasi uri musi wechina mbudzi 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi apo tiri kutepfenyura chirongwa chakakosha kana kuti special broadcast.
Kana zvinhu zviri pamuchechetere hatidi kuona mauto achipinda munyaya dzekutongerwa zvakangero enyika. Chishuwo chemunhu wese kuti mauto haapindire zvakutonga matongerwo enyika. Asika apa vakaedza Fire Brigade kuuya kuzodzimura moto, havana kuuya kuzobatidza moto.
Imwe nhengo yebato reZANU-PF inoti zvakaitwa nemauto zvekumbotora masimba zvakakodzera sezvo nyika yanga yaenda kumawere. Standing Committee yebato reMDCT inoita musangano wekuziya mamiriro yakaita zvinhu munyika apo yabuda nekurudzira yekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vabve pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Standing Committee yebato reMDCT yaita musangano wekuziya mamiriro yakaita zvinhu munyika yakabuda nekurudzira yekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vabve pachigaro. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora vanoti musangano wavo wabuda nezvisungo zviviri zvavanoti zvakakosha, izvo vanoti zvinogadzirisa matambudziko ari munyika kana zvakateverwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Taita zvisungo zvakakuti chisungo chekutanga ndechokuti vaMugabe vanofanira kuchisiya basa. Chechipiri ndechokuti panofanira kuva neurongwa hunofanira kugadzirwa hwekuti pave nezvinhu zviviri, chekutanga chekupedza urombo hwapinda munyika muno, chechipiri ndechekuti toda kuti pagadzirirwe hwaro hwesarudzo dzakachena pafree and fair elections.
Tinonzwawo paine nyaya yekunzi mauto angangoita kuti paumbwe hurumende inofanobata matomu kana transitional government, tichinzwawo zita ravatangira iri richipinzwawo muchikwata ichocho. Inyaya yamakurukurawo here kana kuti yamakanzwawo imi?
Kuchinyaya yatakanzwa asi hatisati tane munhu auya kwativi kutotaura nesu nyaya iyoyo. Hatina mauto atitaura nawo pari zvino. Saka kana vachinge vazouya kana pachive pagoda munhu anenge auya kuzotaura nesu nezvenyaya iyoyo, tichakurukura tichiona kuti zvinenge zvakamira sei. Takadzidza zvakawanda patakaita hurumende yemubatanidzwa. Takadzidza izvo zvinhu zvinofanira kuitwa nezvisingafaniri kuitwa. Saka tinenge tichinzwa kuti ivo vari kuti kudii. Asi chakabvumirana ndechokuti tinobvuma kuti tikwanise kutaura naani naani zvake, as long as kutaura ikoko kuchibatsirana reZimbabwe. Saka pane zvese zvatinge tichiita tinofanira kugadzirisa kuti upenyu hwevana veZimbabwe huite zvakanaka.
Vamwe vari kushoropodza danho irori rakatorwa nemauto rekutora masimba nechisimba. Imi hamuzotyawo here sebato reMDC kuti mukaa mazopindawo mumasimba zvimwe chete zvinogona kuitika kwamuri?
Chekutanga ndechokuti zvakakonzerwa ndii. Chakaona kuti mauto atore danho iroro ndo zvanga zvakuitwa navaMugabe mai wavo, kuti vanga vava kutora nyika iya voisa muhomwe mavo yoita kunge ndeyekumusha kwavo. Zvobva zvaita senge vanhu vari kuchina izvinhu izvozvo zvinokonzera zvinhu zvakadai. Saka hatipo isu kushora mauto kwete. Isu hatina dambudziko ratinaro navo. Tinokuombekedza kuti mauto anyatso kuziva kuti muZimbabwe munomu hamuna bato rimwe chete, haisi ZANU-PF chete, kune kumwe mapato zvakare. Asi chikurukuru ndechekuti ngatiite zvinhu zvokuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Pane zvamasunga mumusangano wenyu iwoyu, pane zvamunotarisira here kuti mungazosvitsa kumauto akabata masimba eparizvino?
Isusu takamirira kuti mauto acho ataure nezu asi chikuru kuru chatoda kuti mauto ange achiona ndechekuti Zimbabwe ndeye munhu wese ari muZimbabwe zvisinei nokuti munhu yeri anosapota bato rezambia kwete uyezve tikufara kuti mauto akataura iwo kuti tunofanira kuti tipinde runyararo runyararo irworwo harufaniri kungotaurwa kungoisa ipo pano chete runofanira kuzoita futi kana tasvika kusarudzo.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nhengo yebato rezanu PF vaNick Mangwana avanove zvakare sachigaro webato iri mudunhu reBritain vanoti zvakaitwa nemauto zvekumbotora masimba zvakakodzera nekuti panga pasvika nyika panga paipa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mukutaura kwese kwataiita kubvira masvondo apfuura patinotaura tese taita kubvumirana tese kuti nyika paimire pakasvata. Nyika yanga isina kumira pakanaka zvinova zvakapa mauto chikonzero chokupindira munyaya dzezvematongero enyika. Chiitiko ichocho hachisi chiitiko chachifanira kuitika asi nekuti mubato rangu rezanu PF manga muine kukwikwidzana nokunetsana nokupishana pishana kwakawanda pachinhano chokuti vanhu vatarise nyaya yekugadzirisa mamiriro ezveupfumi hwenyika. Vana havana mabasa musangano tatiri kungotukana. Vana muvanhu havana mari habenga asi kupa mari isu tiri kungotukana. Tiri kufamba kubva kuprovinsi kuenda kuprovinsi tichitukana. Kana tapedza izvozvo totsvaga imwe reason yekuungana futi kuti titukane. Svondo nesvondo tinoti chidaro. Kana pese patinotukana taitukana kunyange napakati pevhiki. Tounganidza zvaunga nemhomho yavanhu totukana pakati pevhiki. Vanhu havasi kumabasa. Ikonomi yedu yogombegwa. Izvozvo ndozvakaita kuti mauto ati imimi vekupolitics ndinenge hamusikudza zvamuri kuita. Chimbomirai tione kuti tokubatsirai kuti mugadzirisane kana kuti zvizvozvo chiitiko ichocho chinoita kuti imi mubengenuke muone kuti zvinhu zvinogona kushata kana kuti patiri pakashata.
Saka tingati here vamangwana zvakaitwa nemauto zvakangonangana nebato rezanu PF?
Pokutanga tinotifanira kuchitungamirira mashoko amauto. Mashoko okutanga 5 pages dee mashoko avachiwenga iwo mkuru mkuru wacha ile wa mauto anga akamirira nezanu PF vakatanangura iwo vachiwenga kuti sei zviitiko zvezanu PF zvichiita kuti vapindire. Vakati zviitiko zvezanu PF zviitiko zvinobata upenyu hwese hwavanhu vari muZimbabwe. Zanu PF ndo bato ratungamirira kwese kwese ndo bato rine influence kuma institutions ese muZimbabwe. Saka zviitiko hongu zviitiko zvekuzanu PF asi zvinobata state. Tikangoti mozobatanidza nezvakataura Major General Sosito Moyo zvakare ipapo vanotaura nenyaya yezveupfumi hwandataura kuti upfumi uhu nekugadzikana kwavanhu hwanga huchivhiringidzwa nezviitiko zvekuzanu PF. Hongu zveupfumi nezvestate asi zvanga zvichiafektwa nezviitiko zvekuzanu PF nokuti kwanga kusina yatinoti harmonized position on matters. Kana pasina harmonized position on matters zvinopa impression yedysfunctional government or a government at war with itself. Izvozvo zvagara zvinoafekta both domestic neforeign investment. Saka mauto vachiona izvozvo vakati haiwa izvi hazvichagari zvakadaro apa taakupindi. Kana zvinhu zviri pamuchechetere hatidi kuona mauto achipinda munyaya dzekutongerwa zvatongerwa enyika. Chishuwo chemunhu wese kuti mauto haapindire zvakutongwa matongerwo enyika asika apa vakaekta sefire brigade kuuya kuzodzimura moto havana kuuya kuzobatidza moto.
Sachigaro wezanu PF mudunhu reUK vaNick Mangwana vari parunare kuUnited Kingdom kwakare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kubvutwa kwakaitwa masimba nemauto kwakanganisa mafambiro ezvinhu pamusika weZimbabwe Stock Exchange sezvo vanodyara mari dzavo pamusika uyu vave kutya kuita izvi nekuda kwekusaziva remangwana kuti rinenge rakamira sei. Mukutevera nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe mamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi zvichitevera danho rakatorwa nemauto rekumbobvuta masimba.
Chekutanga zvatiri kuona zviri kuitika makaona activity pamusika weZimbabwe Stock Exchange unenge watibererei unenge wakanganiswa nezviri kuitika. Zviri kuitika zviri kufonzeresa zviri kunza ma-uncertainties uye zviri kunza risk yekuti panogona kuita instability. Saka zviri kuaffecta confidence among my investors zviri kuaffecta confidence among even ma consumers nemamwe ma economic agents munyika. Saka tikuona kukanganisika ikoko through activity pa Zimbabwe Stock Exchange, tirova kuti confidence yati derere munyika, nekuti pane ka instability, pane ma uncertainties. Atisatazova kuti ramangwana rakamira sei, hapasati pane kubudirwa kana kubudirana pachena on the way forward, kuti what's going to happen from now, from where we are.
Chii chingatarisirwa kana kuti chingakurudzirwa kuti chiitwe naivo vechiuto vakabata masimba kuti vange vachidzosa chivimbo charasika ichocho?
I think chokutangisisa nyaya yetransparency yakakosha, nyaya yeopenness in terms of information dissemination kuti zvapati. Chechipiri nyaya yeinclusivity, nyaya yekuinvolva munhu wese ane chekuita neZimbabwe. I think izvozvo ndo zvakanyanya kukosha. Chechitatu nyaya yeconstitutionalism, I think inyaya yakakosha iyoyo kuti zvese zvinofanira kuitwa zviri maringe nemusimboti weconstitution yeZimbabwe. Ndokutiwo zvakare zvinge zvichizotambirika kana kugamuchirika kune dzimwe nyika, uye kune mainvestors edu anobva kune dzimwe nyika. Saka I think zvitatu izvozvo, nyaya yetransparency and openness, nyaya yeinclusivity kuti pafaita anenge achisiyiwa, uye nyaya yeconstitutionalism. Maandiro ataakuita, I think especially manyaya yeconstitutionalism, I think papa sina kunyatsa kuitwa homework yekuti vanhu vazokwanise kunge vachimeka sure kuti whatever happens zvinenge zviri in line neconstitution yeZimbabwe. Nekuti I think saka hatifani kudivieta from nyaya dzeconstitutionalism in terms of way forward.
Tinonzwawo kuti Zimstat yakaburitsa mafigiri kana kuti mafiga anoratidza kuti inflation yakakwira. Zvingadai zvine chekuita here nekutorwa kwemasimba nemauto?
Zveinflation mafiga aburitsa neZimstat haana chekuita nezvaitika mazuva apfuuraya. Mafiga einflation eZimstat atingi ane ari kumedza inflation yakantsukanganisa ya October. Saka chenza sana Oktoba wegore rapera, saka hazvine nechekuita nezvaitika. Although kune vamwe vandanchinzwa vanga vachiti mamwe vezvitoro vamwe kana mabusiness people vamwe vatanga kukwidza mitengo yezvinhu vachiita take advantage of power vacuum neconfusion iripo pane ino nguva. Hatisati takwanisa kunge tichizviverifya, but zvinhu zvatanzwa nevamwe vari kutaura kuti zvinhu zvatwirei imo mazuva acha apfuura yayaya, vanarungu itawo take advantage problem neconfusion iripo munyika pane ino nguva.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzemabasa, munyanzvi munyaya dzezveupfumi, vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare neStudio 7. Marvelous, timbonzwa kuti vanhu vari kutiwo pasocial media apa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pane mazuva angaita maviri mauto ambobata masimba.
Pari zvino jonga vanhu vazhinji vari kunyora panapa vachiti aiwa pana Melody Jessica Mujone ari kuti tehe tiri kukuonai, Ishmael Nyamwale ari kuti latest news, fungai masunda anzi tipeiwo zviri kupakurwa ikoko kuHarare. Nekuti vanhu vazhinji pari zvino vari kushishikana kuti chii chaizvo zviri kuitika, vari kunzwa nyaya dziri kubuda padande mutande reinternet, tiri kunzwa kuti pane ndege dzawanikwa dzichienda kustate house, saka vada kuzoti ndizvo here zviri kuitika. Saka apa pamanga muripo panews vanga vari kunyora vachiti anzi we are happy, pane mumwe talent Vokotwa ari kuti we are watching and we want to be happy, please tell us has it been signed. Saka vari kuda kuona kuti chii chaizvo chiri kuitika kuHarare pari zvino pakati pemutungamiri wenyika nemasoja
nemauto. Aiwa Marvelous, ndokusiyira mbiya upakurire vateereri, ndiwo unenge une nyaya yese, ini ndakuoneka ini. Ndokusiyai muina Marvelous Mhlanganya, uye ini jonga kandemiri ndatiza ini.
Ligati dai wambota risanguva nekuti zvimwe pamwe vechauya asina mauti mupenya kungesuwa vanganeza unoti mdevachauya mudava wacho zvimaende rumba Chingo na naira kumbi kamba, kamo chokeru to kambere bere musa
Aiwa apo ndofunga muri kuona imi zviri zvatiri kuona kuno uyezve tiri kuona apo vemauto vanga vari kutaura ivo vari pa ZBC News vachipa ivo update kuti chii chiri kuitika pari zvino asi vazhinji vari kuona pano pa Facebook page yedu yeVOA show na vari kuti titaurireiwo kuti zviri kufamba sei kumusha saka kana muri kubva kupinda ipo pano pa Facebook page yedu yeVOA show ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti kana takwanisa kukubatsai kuti mupinde pachirongwa hama neshamwari dzenyu dzibva dzanzwawo zviri kuitika tichange tichikurudzirai video yakabuda iyo pa ZBC nezuro apo mutungamiri wevechidiki vakudzai chipanga vakataura ivo vachikumbira ruregerero kuna vachiwenga pane mazwi avakataura mazuva apfuura regai tiende kuna kudzanai chipanga Apo tiri kunzwa kubva kune mutungamiri wevechidiki mubato rezano PF vachipanga vachitaura ivo vachikumbira ruregerero kuna vaConstantine Chiwenga avo vanova ivo mutungamiri wemauto. Kune avo vachangobva kupinda pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona ndokumbirawo kuti mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti tione takawanda uyezve vanoda kupinda pachirongwa chedu ibvai manyora namba dzenyu ipo pano tibva takubatai kuti mutitaurirewo kuti muri kuona sei zviri kuitika munyika uyezve kune avo vari muHarare toda kuti muisewo namba dzenyu mutiudze kuti kwakamira sei zvii zvamuri kuona vazhinji vari kuti ivo vamwe vari kungotiwo zvingu kuita day to day ndo vanhu hapana havo zvavari kunyanyoona zvakawanda vari kumirira kunzwa kuti chii chiri kubuda kubva kumuzinda wamamugabe uyezve kuti ivo vemauto vachabuda here vachitaura kuti zvakamira sei munyika pari zvino tinonzwa kuti pane vatumwa varipo vakabva kusouth africa uyezve pane nhumwa dzechurch yecatholic dziri kutaura dzichiyananisa vemauto navamugabe tanzwazve kuti pane mumwe munyori wenhau wekuherald newspaper anyora iye patwitter kuti pachange pane special edition nhasi masikati renewspaper reherald saka vazhinji vakatarisira kuti chii chaizvo chichabuda paspecial edition ipapo tombochingamidza vari pano palive feed yedu tina Abigail Membere ari kutsekerai achiti Hilda Nkomo ari kuti ndifonerei ndiri pano pa London tiri kuedza kukubatai Isaac Chivunduka ari kuti asi vakabatwa 2000 yapfuura here mauto anopinza muforo Innocent Mudzingwa apa isiwo namba dzake hanzi ndibatei pafoni Moses Zinzombe hanzi waitamba Lady Gaga vachauya aiwa tidedu kunyanyonyomba nekuti pari zvino hatisi kunyatsoziva kuti chii chiri kuitika munyika asi kune avo varikubva kupinda pachirongwa chedu tinokumbira kuti mudzvanye pakanzi share kuitira kuti tione takawanda uye zvetinzwe kubva kumativi mana ese enyika kuti chii chaizvo chiri kuitika munyika pari zvino. Frank Tachi ari kuti vaenda here mudhara. Faith Mutami ari kuti ngaamborohwa uyo vari kutaura ivo mukoma Chipanga vatanzwa vachibuda apa vachitaura vachikumbira ruregerero kubva kuma kune vemauto. Pamela Katio ari kuti takangomirira, please tell us more. Hanzi ndiri kuno kugana, saka tine vamwe vatsigiri vedu vepano pa Facebook page yedu yeVOA Shona vari kugana. Faith Mutami vari kubva kufunzo kuti vaenda here Shadrick Jassy tinokuchingamidzai tinoziva kuti munogara makatitsigira ipo pano. Lennox Moyana hanzi ndiripo taneta namudhara uyu nemudzimai wavo nevamwe vanoshanda navo vari kuita zvehori. Kevin Hapaguti vari kuti watching from the States, sekutaura kwandiri kuita vanoda kupinda pachirongwa ibvai manyora namba dzenyu ipo papa kuitira kuti kufonerei motipo pfungwa dzenyu nezviri kuitika munyika. Isabel Maranga ari kuti please tell us, vari kuti tiudzeiwo latest yamuri kuziya kubva kuZimbabwe. Tine mumwe muteereri ari panhare pari zvino, regai tiende kwaari. Hello.
Hello.
Taura henyu zita renyu mobva matiudza kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi.
Okay, mukutaura naLennon Dambaza. Ndirikufona ndiri kuSouth Africa.
Tipeiwo.
My own personal perspective about the issue is the army has taken a good initiative for us, the youth. Since the day I was born, I've lived in Zimbabwe. I've never enjoyed the Christmas holiday like I did when there was the inclusive government. So the army should just give the power back to the people, right? Then ask the people who decide whom we want to lead the nation for us.
Saka imi mukoma muri kuti imi vemauto ngavawanikwe ivo vachidzorera utongo kune veruzhinji asi muri kufadzwa nezvavakaita.
Ndokufara zvingaite nezvavakaita, ndokufarisa zvakanyanyisa. But statement ravaka issue the last time, they said we should enjoy our political rights, our freedom rights. And how do we enjoy our freedom rights? We choose our own government, right? Those are tukunyanya days, but for now, we want the president, Robert Mugabe, out of power. He's been there for 37 years. There's nothing that is going to change. If he continues there, he should just move out.
Tinokutenda iva mozi zvarwa zveZimbabwe vari kuti chii vari imomo muSouth Africa.
Ndoinguri nyaya muno sarungofara, just a smile on everyone's face about this issue. We're just waiting for that moment when he is going to sign the document that is going to step down. Then it's happiness throughout.
Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Tinotenda smart.
Ndirikunzwa kuti tina Hilda Mkomo ari panhare. Makadii mai Nkomo?
Ndinofara, makasimba here?
Aiwa, takasimba. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Inini pfungwa dzangu dziri kundituma kutizvo nemamiriro azvaita, tinofara nezvaitwa neari. Ende ndirikushamisika zvinezvi kuti why Sadaki yakupindirana naZuma, vakupindira nguva yatanga tichisungurudzwa, vanga vasina basa nesu. But nezvaitwa neami vakuda kunge vanoda kutidetsera. Asi for all these years we have been suffering while they were watching and enjoying it. But now vakuda kutinge vatitinzira tisu. We can't. Ngavasiye zvakadaro, nokuti Zimbabwe inogona kuzvimiririrai navanhu vakadzidzai navanhu vanoziva mutemo. They are following the legislation. Saka chazonyanyoshamisa chii? Ivo vamugabe chero vakada kuramba vachiti havasi kuda kurisaina kana kuta step down, hatichashandi nokuti vafumuka. Zvaratidza pachena kuti hapana munhu achavada, nokuti nyika yese iri kufarira kuti ivo havachadiwa nemunhu.
Saka imi muri kuti zviri kuitika izvi zvakanaka, saka asi munoona remangwana renyika rakamira sei?
Isusu tinoda kuti zviri kuitika zvakanaka, nokuti chero nhasi dai tumwe munhu akatungamira nyika, hapana bato rinotungamira nyika riri rega. Rinototungamira rine vamwe vanhu. Zvazvakaita ZANU yanga ine mamembazi ese emapato aripo. Chero iyoyo bato richahwina, rinenge rina mapato ese akapinda kuti vanhu vagadzirise nyika nekuti tinonzi nyika rufaro nokuwirirana nekarenzi munyika isusu tinoda ikonomi ikonomi yedu kuti isumuke ezvina hazvina mari vanhu vakadzidza havana mabasa vanhu vaiita mari nekurima mafamuzi vakavadzinga vachiinvhenda nhasi hakuna famini nyika ine zara nyika ine urombo saka tiri kuda kuti idzoke dhame kuti nyika ikanzi yatorwaka makuisa vanhu vanosimudzira nyika yenyu hakuna nyika inozvimirira iri yega
aiwa pakanaka po Auntie Hilda Mkomo muri kupi Auntie Hilda
inini ndiri kuUnited Kingdom tese tiri kutongorera kuti dai zvangoti dhuruzuru kunzi zvagadzikana hapana munhu asingati kunoita something ini tichibva kuita tatine mabhizinesi atairana tichiita but nekuona kwakakwakuita zvinhu kuti tauri kuita vana tichabuda mari yawakuitisa bhizinesi haisi kudzoka mari yawatsvaga tikukoenda hausi muri kuona zvino ma10 miriyoni abatwa mumba memunhu wani vati mo vamwewo vaishiyana
aiwa tinotenda
kuda pachena sisimazve nokuti iye zvinoizvi zvaitwa zvakaitwa neani inini ndinoisaluta because yakagona kuti igadzirise de zvangoramba zviri parunyararo sevaida kuita kuka zvakaridza kuti but vakanyatsoita pamutemo chaivo chiteedzerawo mutemo tiri kuzvitsigira kuti de zvaramba zvakadaro ngavabvume kuti iye mugabe ngaachibva nyange dai akaramba achishingirira bhatika hazvitashanda
aiwa tinokutendai
down and leave the country alone
tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka and I hope madzvanya pakanzi she
ndasheya kudhara sisimabve ndinokufarirai nokuti munotibatsira kuti tipoo zvatinenge tichizarirwa nazvo muzvipfuwa kuti tiratidzewo kuti these are my feelings and expressing them to the nation as well
aiwa tinokutendai
nevasingati tinongobatsirana kuti nyika ndeyedu tese tese tiri kuda kuti zimbabwe inake kwete kuti ite zvainge yaita izvi
aiwa tinokutendai
pavati kufira mukiwi ndakapirwa nehanzvadzi yangu muhospital pasina madoctors pasina medication and still bitter
aiwa tinokutendai chaizvo regai tipewo vamwe mukana tichange tiinemi zvakare munguva inotevera in the next hour nekuti pane nhaurwa dzatirikungotambira dzakawanda panga pane press conference kwamai Joyce Mujuru uyezve vatsvangirai vane press conferenceo yavo saka tichambonoteerera tichinzwa kuti vari kuti chiitozodzoka zvakare muve nezuva rakanaka hallo tine mumwe muteereri hallo ehe taurisai henyu munoitwani
ani inifare
aiwa tinofara munoitwani
Choga
mukoma Choga chingoti ga taurai nekuti pane vamwe vakamirira tipeiwo pfungwa dzenyu nhare dzenyu manje hadzisi kunyatsonzwika aiwa regai tiedze kukufonerai futi mukoma Choga nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika regai timhorese vamwe vari palive feed yedu tina Lee Mets let there be no bloodshed vari kutaura Isaac Capra Makova ari kuti ipai vamwe mukana aiwa tinokupai Vaida Chinembiri Muzhewe ari kuti we can't hear him ehe ndazvinzwawo kuti kana neni kunoku vanga vasiri kunzwika mukoma Choga asi tinotenda kuti vakwanisa kupinda pachirongwa mafoni ari kuti netsei nyanya ekumusha ari kuita maungira kana pai paunenge uchifona tinasi Felani Mazambi abva ati panhamba dzake kuti tifone asi taakusvika kumagumo echirongwa chedu tinokutendai tichadzoka Ishmael Matema tisista talk to me I'm in Botswana ndataura nemi muve nezuva rakanaka uyezve musakanga nekudzvanya pakanzi she kuti tione takawanda
Soko isika tisendaba kubi.